Vakawanda vataura nestudio 7 vati vanotyira kuti sezvo mauto ave kudzokera kumabarak mapurisa ave kudzoka mumigwagwa kuzovashungurudza vati shuviro yavo ndeyekuti dai masoja aramba ari mumigwagwa kana kuti ashande pamwe chete nemapurisa vachiti izvi zvingapedza uori uhwovati hunoitwa nemapurisa zvakanyanya panguva yeoperation restore legacy masoja ndiwo ange ari kumira mumigwagwa uye veruzhinji vati pamaroadblocks pavo painge pasina zvokutorerwa mari sezvinoitwa nemapurisa vachaus muchemwa vanoti mauto aiita zvebasa kwete zvokutorera vanhu mari zvinoitwa nemapurisa vanoti masoja aingobvunza zvitupa chete kwete kuita zvekubhadharisa vanhu
ndakanga ndiri kumusha musi wesanda tichidzoka maroadblock mamusina ende masoja aingobvunza zvitupa ongokuti chiendei kwamuri kuita se kwamuri kuenda masoja akanaka
vanoenderera mberi vachiti vangade zvavo kuti masoja ashande pamwe nemapurisa kuti uori hupere kumapurisa vajohnson chirwa vanoti masoja haana kumbovashungurudza panguva yeoperation restore legacy uye vave kutotyira kuti mapurisa achaomesera vanhu apo ave kudzoka zvakare mumigwagwa
mapurisa vanga vari vanhu vatojaira izvozvo kuti vanotowana mari yevhee musiki pese pava kubata vanga vajaira kutsvaga mari muvanhu saka handizivi kuti kaucha iyoyo ichapera here kana kuti vadzidzawo here
kunyange vanoitawo zvekutakura vanhu vanoti svondo rapfuura iri kwaishandika chose sezvo kwange kusina mapurisa avo vati anogaro vatorera mari pamugwagwa mumwe anochaira kombi asina kuda kudomwa nezita audza studio 7 kuti zvinotori nani kushanda nemasoja pane mapurisa
mapurisa hatikuada mudhara kutodakana zvodotozvatika ndovanhu vatotakura each and every day pamapapaningapa iwo munotakura mupurisa handiitika wopinda mutauni anobva atoona kutsunga kuda magana asi parodi
zvinonziwo mamwe mapurisa haasi kufara nekufarirwa kuri kuitwa masoja neveruzhinji uye ari kuudza vanhu kuti vanobatsirwa nemasoja pane zvese zvavanenge vachida veruzhinji munyika vari kuchema-chema nekuita kwemapurisa ayo vanoti ari kumira pamugwagwa pese pese achibvisa vanhu mari kana kuda chioko muhomwe
o zviri kunzi hanzi makomishin aya every month raipiwa ma5000 zvira kuti pamwedzi anenge ane 20000 isiri mari yepei nenyaya yemapurisa avaisechi murodzi
asi mapurisa anoti anenge achiita basa rawo uye munguva pfupi yapfuura akazivisa kuti ainge ave kuzoderedza uwandu hwemaroadblocks asi izvi hazvina kuitika kunze kwemaroadblocks mapurisa anofambawo mumisika zvitoro nedzimwe nzvimbo achibhadharisa vanhu chioko muhomwe zvikuru sei vaya vanenge vasina mapepa ebasa akakwana hatina kukwanisa kutaura nemutauri wemapurisa senior assistant commissioner Chet Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi operation restore legacy chirongwa chakaitwa nemauto kugadzirisa zvinhu zvainetsa mubato riri kutonga rezano PF zvikuru sei kubata nhubu dzinonzi dzaipfuurira vaimbo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe kuti vasatonge zvakanaka ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudla